chokwati chaizvo kuti zvino zvinenge zvisina kumira zvakanaka namba yevashandi vabatwa nechirwere checovid-19 iri kukwira tingati namba yevanhu zvavo muzimbabwe ndipo vashandi vachoka iri kupota ichikwira zvakanyanyisa
mungati vashandi vari kumapazi api chaizvo vari kunyanyobatwa nechirwere ichi
kungava kumajeri ivo vasungwa vanochengeta vasungwa kungava kumabhodha kumashops kuzvitoro tingati masectors ese kusecurity tiri kuwana maripots anoratidza kuti tingava takatogara pamusoro pedisaster chaiyo kana tikaita zvokuzotesta tingangodiscover kuti namba dzatiri kutaura nezvazvo zviri shoma kune vanhu vanenge vachirwara
izvi zviri kukushamisa iwe here vamoyo
isusu hazvimbotishamisi nenyaya yatakamboitaura kwekutanga kuti even takamboedza kuti makambanis anogona kuscreena vashandi vachipinda kumacompanies vachishanda vachiexercisa social distancing vachiita sanitizing asi pavanozotanga kufamba vakudzokera kudzimba dzavo kana kuuya kumavasa nepavanozotsvaga chikafu kumashops nepavanoswera sometime vamwe vacho sezvo informal economy ndiyo yati kurei tingati minging kana kusangana kwevanhu kunenge kuchiitika mamezhazi anenge aripo anenge asina kuti kwanei maonero edu